Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 18, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dzimanguva tirikuona vanhu takatarisana kumatownships zviya vanofamba maface masks aya ari muhuro, asi vakazongoona mapurisa kana masoja ndokwava kupfeka maface masks. Izvo zvoita kuti vanhu vari kutotya mapurisa nemasoja pane kuti vatye chirwere ichi nekuda kwekushayikwa kwedzidziso yakakwana.
Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere chaCovid-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 135.
Nyaya yekumbosiyana naHopo rumotanga kunetsana negweta rake. Makasendeka nyaya yaHopo zviri kunze kwemutemo izvozvo. Saka zvinofanira kushorwa zvikuru. Vaifanira kuti kana paine nyaya dzavari kuti Beatrice Mtetwa akai vanotombomira vopedza nyaya yake yaari kumirira Hopo. Zvapera izvo vapedza kutonga nyaya yaHopo kuti ari kupuwa here bail kana kuti asi
Dare redzimhosva rinorambidza amai Beatrice Mutetwa kumirira mutori wenhau Hopewell Chingono. Majeri anoti haasi kubvumidza chikafu chinobva kudzimba kuti chipiwe vasungwa sezvo achityira kupararira kwecovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 135, kuchitiwo vabatwa nechirwere ichi munyika yose vasvika pazviuru zvishanu nemazana matatu ane vasere kana kuti 5308. Bazi iri rakati vanhu vakanga vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vakanga vasvika pazviuru zvitatu nemazana masere ane makumi mana nevasere kana kuti 3848, izvo zvakasiya vanhu chiuru nemazana matatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 1325 variwo vachine chirwere ichi munyika yose. Mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika, bazi rezveutano rakabatana nesangano reUnited Nations Population Fund riri kupa zvidzidzo kuvanhu vachazonodzidzisawo vamwe pamusoro pemabatirwo anofanirwa kuitwa COVID-19 uye kuti chirwere ichi chingadzivirirwa sei kuti chisapararira. Zvidzidzo izvi zviri kuitirwa kudombo shawa uye vari kupinda muzvidzidzo izvi vanozotarisirwa kunodzidzisawo vamwe vari mune zveutano avanozodzidzisawo vamwe munharaunda dzavagere. Bazi iri razivisa kuburikidza neTwitter kuti vapinda muzvidzidzo zvanhasi vanhu vabva kubazi rezveutano, kumapurisa nemauto uyewo vamwe vabva kumasangano akazvimirira. Mukuru wesangano rezveutano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vanoti urongwa hwekudzidzisa vadzidzisi uhu hwakakosha zvikuru sezvo huchizobatsira kuti dzidziso pamusoro pechirwere ichi izokwanisa kupararira nenyika yose. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho ratorwa nebazi rezveutano rakabatana nebazi rakazvimiririra roga reUnited Nations Population Fund iro rakadangana nekudzidzisa vashandi vezveutano maringe nechirwere cheCovid-19. Paine tarisiro yekuti avo vanezenge vadzidziswa vari pamusoro yatingati training of trainers. Ndinodaira kuti idanho rakanaka chose.
Munotarisira here kuti mabasa aya achabatsira zvikuru tichitarisa kuti chirwere chakunzi chaakupararira kumaruwa kunove kune veruzhinji vari kunzi havana ruzivo rwakakwana?
Inyaya yakakosha zvikuru takatarisana nechirwere cheCovid-19 nekuda kwekuti vanhu vazhinji havasati vane ruzivo rwakakwana kuti chirwere ichi chiri kufamba sei, uye chirwere ichi tochidzivirira sei, uye ndezvipi zvingaitwe, angave ari macommunities, angave ari mamwewo zvekare mahealth workers vari kumatunhu. Saka tinotarisira kuti urongwa hwakakosha, uye urongwa uyu uchaita kuti vanhu vawane iyo dzidziso yavanenge vachitarisira.
Ndedzipi nzvimbo dzamungakomekedza kana kukurudzira kuti dai dziridzo dzawana vadzidzisi ava vange vachidzidzisa nezveutano?
Tinovimba kuti mabasa aya achadzika, kunyanyanyanya takatarisa kumamisha, kunyanyanyanyawo zvekare takatarisa kumatownships uko kunogara veruzhinji. Nekuda kwekuti tine zvakawanda zvatiri kuona nekushaikwa kwedzidziso yakakwana. Tikatarisa nhau yekupfekwa kwemaface mask chaiwo, vanhu vazhinji havana dzidziso yekuti iwo maface mask aya anombopfekwa sei, anobviswa sei, uye anochengetedzwa sei, kana kuti anozoraswa sei kana achinge asviba zvekare. Tiri kuona dzimwe nguva munhu anotofamba zvake akavhara muromo asi mhino yese iri pachena. Dzimwe nguva tiri kuona vanhu takatarisana kumatownships zviya vanofamba maface masks aya ari muhuro, asi vakazongoona mapurisa kana masoja ndo pava kupfeka maface mask. Izvo zvoita kuti vanhu vari kutotya mapurisa nemasoja pane kuti vatye chirwere ichi.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura nestudio 7 vari parunare muHarare. Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica iyo iri kuongorora chirwere ichi inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri neimwe nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nezvisere kana kuti 21,918,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayiwo vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvina nemazana manomwe kana kuti 774,700. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 avadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mana nemakumi mana nezvina kana kuti 5,444,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zana nemakumi manomwe ezviuru kana kuti 170,000. MuAfrica vanhu vanodarika miriyoni nezana nezviuru makumi maviri nezvisere kana kuti 1,128,000 vabatwa nechirwere ichi, kuchitiwo vashaya vadarika zviuru makumi maviri nezvishanu nemazana masere kana kuti 25,800. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 846,000. South Africa ndiyo iri pamusoro iine vanhu vanodarika mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe ezviuru kana kuti 590,000 vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muSouth Africa vadarika zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe kana kuti 11,900. Dare ramajistrate remuHarare nhasi ratura mutongo wekuti amai Beatrice Mutetwa vasamirire mutori wenhau Hopewell Chingono panyaya yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Mutori wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare ra magistrate Vangoni Nduna vatura mutongo wekuti amai Mutetwa vamire kumirira Chingono vachiti mashoko avanonzi vakanyora padande mutande reFacebook mashoko akazvidza dare. Dare rinoti amai Mutetwa vakanyora paFacebook papeji rakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law kuti Chingono musungwa wezvematongerwo enyika, ndosaka akaunzwa kudare akaiswa ngetani dzemakumbo. Asi amai Mutetwa vakaramba mhosva yavaipomerwa mudare vachiti peji iri rakagadzirwa naLori Conway uyo akashanda naChingono mukugadzirwa kwefirimu raitaura nezvebasa ravo segweta vachiti havasi paFacebook, uye peji iri ndera Conway, izvo zvakatsinirwa naChingono muufakazi hwake. Pakanzwika nyaya iyi svondo rapera. Vanduna vati mashoko aya akaita kuti pasi rose richeme-cheme nemabatirwo ari kuitwa Chingono. Vanduna vati wakunyange hazvo amai mutetwa vachitipejira harisi ravo. Amai mutetwa segweta hombe vaifanira kukonzeresa kuti mashoko akanyorwa papeji iri abviswe sezvo peji iri rine zita ravo. Mumutongo wavo Vanduna vashora amai mutetwa nekuvanyorera tsamba yavakapawo muchuchisi wenyaya iyi vawispa mabaudhi yavati haina kuvafadza vachiti vaitaura kusafara kwavo nemafambisirwo aiitwa nyaya yachingono mudare. Vanduna vati havatarisiri hunhu hwakadai kubva kugweta rine mukurumbira saamai mutetwa. Vanduna vakurudzirawo hofisi yemuchuchisi mukuru munyika vakumbirai hodzi kuti vatore matanho ekuona kuti amai mutetwa vamiswa pamberi pematare vachipomerwa mhosva yekuzvidza dare. Vanduna vakurudzirawo sangano rinonyoresa magweta reLaw Society of Zimbabwe kuti ritore matanho ekuranga amai mutetwa. Amai mutetwa vati havasi kushamiswa nemutongo waturwa nedare uyu.
Kwandiri zvavari kuita izvi zvichakanganisa mamwe magweta zvikuru sei magweta madiki. Pfungwa dzavo ndedzekuti kuvarwiri vekodzero dzevanhu ukamiririra imwe mando yevamwe vasungwa tinenge tichikutevera.
Amai mutetwa vati vacharamba vachiita basa ravo reugweta zvisinei nemutongo waturwa nedare. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reLaw Society of Zimbabwe vaRichard Chidza vaudza Studio 7 kuti havana mashoko akawanda ekutaura pari zvino sezvo vakamirira kutanga vaona mutongo waturwa nedare.
Izvi zvinhu zvaitika masikati hazati changonzwawo. Law Society haisati yaova majisi kuti haicho inenge inefanira kuitwa nesangano reLaw Society. Hatisati tatambira mutongo wavo wavanhu vamajistrate Nduna nekuti hatisati taona judgment yacho kuti tinyatso kuitarisawo zvekuti tingakwanisa kupa kufunga kwedu pamusoro payo.
Asi rimwe gweta uye vari nyanzvi munyadzi dzezvemitemo muzvinafundo Love More Maduku vashora mutongo wavanduna vakati pane mukana wakakura kwazvo wekuti mutongo uyu usende kweparutivi nedare repamusoro.
Pamutemo, mubumbiro remutemo, munhu wega wega anenge achipomerwa chero chaarikupomerwa nacho ane kodzero yekutsvaga gweta raanoda. Muchirungu tinoti anomirirwa nalawyer of choice. Saka munhu akasarudza kuti gweta randiri kuda ndeiri, Makutare nevamwe vese vanofanira kuteedza izvozvo. Apa nyaya iri apa ndeyekuti Hopewell Chingono ari kuda kutsvaga kuti abude musungwa hwaari. Saka kodzero dziri kutariswa ndedza Hopewell. Saka vaenda kudare nyaya yekumbosiyana naHopewell motanga kunetsana negweta rake. Makasendeka nyaya yaHopewell zviri kunze kwemutemo izvozvo. Saka zvinofanira kushorwa zvikuru. Vaifanira kuti kana paine nyaya dzavari kuti Beatrice Mutetwa akaita, vanotombomira opedza nyaya yake yaari kumirira Hopewell. Zvapera izvo vapedza kutonga nyaya yeHopewell kuti ari kupuwa here bail kana kuti haasi kupuwa bail, voizobatana nenyaya yani ya Beatrice Mutetwa.
Zvichakadai advocate aona nyamakura ndo vave kumirira Chingono mushure memutongo waturwa nedare uyu. Mushure memutongo uyu Chingono abva atanga kupa ufakazi hwemamiriro akaita zvinhu kumajeri mudare muine magweta nemutongi chete zvichitevera mutongo wavanduna wekuti Chingono ape humbo hwake veruzhinji nevatori venhau vasingabvumidzwe mudare. Chingono akatarisirwa kuenderera nekupa ufakazi uhu mangwana pachikumbiro chekuti apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu nedare. Chingono ari kupomerwa mhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvinemhirizhonga mukati musi wa31 Chikunguru kuburikidza nemashoko aanonzi akanyora padande mutande rake reTwitter achitsigira kuratidzira kwakange kwashevedzerwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement iro riri kutungamirwa navaJacob Ngari Vhume avo vari kupomerwawo mhosva yakafananana neya Chingono. VaNgari Vhume vakatarisirwa kudzoka mudare nechishanu apo pakata tarisirwa kuturwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo vachitiwo pane zvashanduka kubva pavakambonyemwa mukana uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gweta remutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngari Vhume vaMoses Nkomo vanoti vanyorera tsamba kumukuru wemajere vachinyunyuta nekubatwa kuri kuitwa vaNgari Vhume vari muusungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vangomo vanoti vatora danho rekunyora tsamba iyi zviri pamutemo vachinyunyuta kurambidzwa kwehama dzavangaruvhume kuvapa zvekudya zvinobva kumba pamwe nekuti hama dzavo dzivaone zvakasununguka sezvakatarwa nedare svondo rapera. Vangomo vatiwo vemajere vakaramba vachizvidza mutongo wedare vachadzokera zvakare kumatare kuitira kuti kodzero dzavangaruvhume dzisaramba dzichityorwa.
Nyora tsamba kumukuru wemajere, Commissioner General of Prisons and Correctional Services, chinyunyuta pamusoro pe zvatasangana nazvo. Takumbira kuti kana zvichibvira tisangane navo tionesane kuti tingaremekedza sei mutongo wehigh court. Saka takatarisira kuti vachadzoka kwatiri vachitizisa tosangana rini tionesana, asi kana varamba tinodzokera kudare kuti dare ritipe oda yakanyanyosimba inotaura kuti maclients edu vanobvumidzwa kuwana chikafu kangani uye chikafu chacho chinouya nani.
Mudzimai wavangaruvhume amai Nyasha dzashengaruvhume vaudza Studio 7 kuti vakarambidzwa kuvaona nezuro asi vakati vachiri vakabatikana zvikuru nezviri kuitika pamurume wavo, nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu pamhepo. Vakati titaure nemukoma wavangaruvhume vaPeter Ngaruvhume. VaPeter Ngaruvhume vati semhuri vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo zvakaturwa nedare zvisiri kutevedzerwa. Vati nezuro pavakaenda nezvekudya vakadzoswa nazvo uye vakarambidzwa kuona munin'ina wavo.
Saka nezuro musi wemuvhuro takanga tiriko kusukuru tikamira kwemahawa anodarika mairi hatisakwanisi kuvaona. Pakatongozobvumirwa malove anonzi Magweta chete ndo vakabvumidzwa kuzopinda kuti vavaone. Isu semhuri hatina kukwanisa kuvaona. Kafu takanga taenda nacho sevanhu vakanga vapiwe tsamba nevematare hatina futi kukwanisa kuti tivape tivasiyire uye kuti tivape vadye. Uye takanga tapanzi kuti tinokwanisa kuendesa chikafu chinotengwa online chete. Chikafu ichocho munhu wacho akauya nechikafu akamira for 1 hour, akamira kwehour nechidimbu kuti angokwanisa kuvapa chikafu.
VaPeter Ngaruvhume vatiwo chiri kuvashungurudza semhuri nyaya yekuti munin'ina wavo ava kutobatwa semunhu ari kupika jere asi iye asati abatwa nemhosva yaari kupomerwa.
Zviri kuitika zvinenge zvakatoomera hozi, nekuti isu tinongofunga kuti kana munhu akapomerwa mhosva, iyo mhosva yacho isati yapo asati atongwa, anenge asiri munhu ane mhosva. Asi kuti anenge aizofarira kunzi mhosva yako yapo kana wabatwa unayo, usina hatina kukwanisa kunzwisisa kuti usina mhosva unganziwe wobatwa semusungwa ane mhosva wogara uri mutambo wemacheni wakasungwa makumbo wonzi aonekwi nehama. Hatinyatsi kunzwisisa kuti zvinofamba sei kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika. Saka zvinoti zvinotinesa uye zvakangooma mhosva semudzimai wacho haabvumidzwa kuona semunhu wepadhuze anofanira kuti aonewo murume wake izvozvo zviri nani.
Mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Association for Crime Prevention and the Rehabilitation of the Offenders vaEdson Chiwota vati zvakakosha kuti kodzero dzevasungwa dziremekedzwe kunyange hazvo nyika yakatarisana nedenda recovid-19.
Hakuna mutemo unobvumira kuti munhu anorambidzwa chese, asi kuti anenge amaindividhua maindividhua wekuti varionekwa vachitora mukana wekuti vaite izvo, nekuti hapana mutemo kana mukatarisa kana ichingavechingenyangeaiconstitutionzano hapana chinoiaaaaee, asi kuti munhu anenge ari neautority naanenge anorambidza vanhu kutiaaaf.
Asi mutauriri wemajere amai Meya Kanyezi vaudza Studio 7 kuti havasi kutambira zvekudya zvinobva kudzimba nekuda kwechirwere checovid-19. Vatiwo havasati vaona tsamba yakanyorwa nemagweta avangaruvhume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuLibya iyo iri kutambirwa pasi rose yaita hurukuro dzepamusoro-soro dzapindwa nevamiriri vedzimwe nyika pamwe nevakuru vakuru munyaya dzechiuto. Gurukota rezvekutyidzana kweGermany nedzimwe nyika vaHeiko Maas pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kweTurkey pamwe nerekuQatar vasvika muTripoli kuzoziya kusagadzikana kuri munyika iyi. Nhaurirano idzi dzinoitika mushure mekunge mauto ari kurwisa kumaodzanyemba kweLibya apomera mhosva Turkey yekutumira varwisi veIslamic State pamwe nevamwe varwisi munyika iyi. Vakuru vakuru muhurumende muAustralia vari kubvunzurudzwa nekomiti yeparamende pamusoro pengarava inonzi ine vanhu vakabuda vasina kuvhenekwa kana vaine chirwere checovid-19. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu vakabvumidzwa kubuda mungarava yeRuby Princess vasina kuongororwa apo yakamiswa pamahombekombe eguta reSydney. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isimbaradze mabasa ekusimudzira makambani emunyika senzira yekuedza kudzikisa mitengo yekukwira kwezvinhu kana kuti inflation, uyo wananga kumawere zvakare. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nemugovera, bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rakazivisa kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yakwira kusvika pazvikamu mazana masere nemakumi matatu nemanomwe kubva muzana kana kuti 837.53%. Muna chikumi mitengo yezvinhu yaive pazvikamu mazana manomwe nemakumi matatu nemanomwe kubva muzana kana kuti 35.53%. Izvi zvinorevei? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda.
Data so inflation yacho iri kunyanya kukwira mumaZim dollars mune mabond notes, asi kumaUS dollar inflation inenge iri stable. Zvinoratidza kuti inflation iri kuitika iri kukonzerwa nedepreciation yemari, ndo iri kuti zvinhu zvirambe zvichikwira, asi zvinhu nemaUS dollars price haisi kukwira. Zvinoreva izvo kuti panoda kugadziriswa stability yecurrency iwe iri stable, pange paine a non-relationship pakati peZimbabwe dollar neUS dollar, zvekuti mari yako yaunayo nhasi zvairi kutenga hazvifani kuchinja mangwana. Saka kuti zvigadzirike, Zimbabwe inofanira kunge ichiexporta zvinhu zvakati wandei kuene yatinoti foreign currency. Kana mawana foreign currency, ndiyo inoti currency yenyu istabilize. Saka izvozvi tiri kutarisisa kuti hurumende ine matanho airi kutora ekuti zvigadzirike in the long run. Notarisa isu kune iri kunzi 12 billion mining industry by 2023. Takaona mukuru wenyika akanga ari kuchiadzwa akazvinda zvakare kuhwange kuitwa mining yakasimba. Izvi zvinhu zvakadai izvi ndo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa but at a greater scale. Maprojects iwayo hongu akanaka, asi zvaida kuti zviwedzerwe kuti ti increase mining production yedu, ngatiregere kumirira one product.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti nyaya yekutengesa mafuta edzimotokari nedhora rekuAmerica ari kupawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru.
Tichitarisa kuti lita rimwe chete repeturu rinoita euro dollar 28 cent, lita rimwe chete redhiziri rinenge richiitawo dollar 15 cents. Saka avo vanogadzira zvinhu kana vemakambani vanenge vachitengesa zvinhu vanoitawo kuti vakwidze zvinhu zvichienderana nemari yavanoshandisa pamusika mutema kuti vatenge mafuta edzimotokari. Ndo zvanyanyisa kukwidza mitengo yezvinhu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotsanangura zvinoreva kukwira kwakadai kwemitengo.
Zimbabwe pari zvino iri mune yatinoti muEconomics chronic high inflation. Chronic high inflation zvinongorava kuti zvinhu zviri kuramba zvichingokwira kwenguva yakarebesesa. Chronic high inflation normally inoita kuti nyika izopedzisire yamudambudziko rehyperinflation, rinove dambudziko ratambosangana naro munana 2007 munana 2008. Fokuzi hatisati tapinda hedu muhyperinflation, nekuti hyperinflation inodefinwa semonth on month inflation ye50%. Isu month on month inflation yedu ichiri pa 35.53%.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti havana chivimbo neZimStats vachiti kuda kuteerera zvairi kuburitsa kuchengetesa bere chitunha.
Semaziviro edu mafigures tingati anenge ano controller kana kumanejo kuti asavhundise vanhu. Nyanzvi dzimwe dzekutotaura kuti inflation iyo zvino ya over 1000 vari kuti probably ta number 2 kunyika yeku Venezuela.
Vachitambara vane maonero mamwe chetewo.
Aso wamwe wano agio achiti maofficial inflation figures anagona kusabuditsa pachena dambudziko rekukwira kwezvinhu nokuti anenge achingomezva zviri kuitika muofficial market. Makaona economy yedu yemuZimbabwe ya highly informalized, saka maofficial figures atiratidzi zviri kuitika muinformal economy, anangotiratidza zviri kuitika muformal economy. Inowe formal economy ya diki diki tichienza nsa nenyaya ye informality ya zara munyika medu.
Inflation yeku Venezuela pari zvino iri pazvikamu zvuru zvina kubva muzana kana kuti 4000%. Nyika iyi neZimbabwe ndidzo dzazezesa pasi rose munyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanachiremba vashoma vachiri kuenda kubasa panguva iyo vanachiremba vakawanda nevakoti vari kurangwa mabasa vachiti hurumende itange yagadzirisa mihoro yavo. Vanoti kuratidzira uku kuri kukanganisa basa ravo mukurapa varwere panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Mike Hove weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Trevor Chivandire kuti tinzwe zviri kuitika muzvipatara.
Hongu, zvinokanganisa kubatwa kwebasa. Nokuti I think zvinotongozikanwa kuti kana vanhu vasiri panzvimbo yavo, it means kuti pane chinenge chisiri kutokwanisa kuitika. Kana kuti ivo vashoma vacho vanenge vapinda vanenge vava kufanira kuti vabate basa revakawanda. Zvinova zvinhu zvinoivawanzira basa kana kuti kuvaita overwhelm, especially nepatasvika pari zvino nekupararira kuri kuita coronavirus. Vanhu vari kurwara vanonida kuti vapinde muchipatara vari kuramba vachingowanda zuva nezuva. Saka ende nokudaro futi I think zvinhu zvinozikanwa kuti vanachiremba vanosiyana mabasa avanoita. Tikatarisa iki zvino patiri kubata basa vanachiremba vari kuwanikwa ike zvino nguva dzose ndivanachiremba vanongoita nezvekupa mapiritsi anonzi mafizishen, and then vamwe varwere vanouya vaine zvimwe zvirwere zvinozonida vamwe vana mazvikokota. Hatisi kukwanisa kunatso kuvabatsira nokuda kwekuti tinenge tisina vanachiremba vane ruzivo rwakakwana pamusoro pezvavanenge vachirwara nazvo.
Pari zvino pati pashaya vanhu vangani vanouya kuchipatara cheparirinyatwa vachitsvaga kurapwa?
Kubva zvatazarura mamikova yedu ndingati tarasikirwa nevanhu vanokwana kuita makumi maviri nevatanhatu 26. Vazhinji vacho vakanga vaine mamwe matambudziko avaiva nawo pamusoro pechirwere checoronavirus. Zvichidaro futi tinoona kuti vakanga vari vanhu vanga vari vechikuru avozve vakanga vauya vaine coronavirus disease yakanga yakati nyanye iya yatinoti severe disease.
Titsanangurirewo kuti pamunoti muri kurapa vanhu munenge muchivarapa sei vanhu vane chirwere checoronavirus?
Hakusati kwava nemushonga wati wawanikwa ukapruviwa kuti zvokwadi uyu unodzivirira chirwere checoronavirus kana kuti uyu unorapa uchipedza chirwere checovid-19. Saka mukurapa covid-19 tinoita yatinoti iyo supportive management. So kuti munhu uyu anenge aine oxygen shoma muropa rake tinomuisa paoxygen, and then kana asingachakwanisi kuwana oxygen yekumadziro tine mishina yatiinayo yatinoisa inokwanisa kupa imwe oxygen yakawanda, and then tinovapazve mishonga inobatsira kunyaradza marwadzo. Nokuti vamwe vanouya vaine chirwadzo chine chirwadzo chemuchifuva tine mishonga zveyatinopa inonzi masteroids iyo yakaproviwa kuti inobatsira vanhu vanenge vaine chirwere chakanyanya chiya chatinoti severe disease.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Trevor Chivandire vachitaura vari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection. Nasi manheru na 8 p.m. Nasi muchirongwa tiri kutarisa nyaya yezvokuparira zvakanyanya koita chirwere checoronavirus munyika. Icho chauraya vanhu vanodarika zana nemakumi matatu 130. Tiri kubata zvekare nyaya yezvokumunyikidzwa kwekodzero dzevatapi venhau kunonzi kuri kuitika munyika. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi pano paStudio 7. Nasi manheru na 8 p.m. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 135. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iva inesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mgela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 18 Ncwabakazi 2020 uKatsetes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokulula kathe sikuthi ngikhangele lapha enhlala khona ukuthi oh kulabantu abangaka kulabantu abangaka njalo abafileyo sikhangela ilogsheet yale council. So konkana kuyancedisa njalo ukuthi khona kube le awareness ukuthi hayi akuseyo esingathi i-business as usual. So kulohlupho
kobulawayo sokulabantu abedlula inkulungwane 1200 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe yonke sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,308. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyisigidi ezedlula amashumi amabili 21.9 million.
UBeatrice Mthethwa wangumama oyintshantshu kumbe singathi ke oyingcwethi endabeni zokuba ligwetha lezi okuyinto engafunakaliyo ngabemakhosi laba esingathi justice eZimbabwe ayikho lokhu sokuvelile lapho.
Umthethwa ndaba kamanje iOHarare wethule isinqumo sokuvimba unkosikazi Beatrice Mthethwa uqhubeka eligqwetha elimela intatheli zindaba elodumo uHopo Yochingono. Umhlangano omqoka webandla lamademocrats lakwele Melika owe Democratic Party Convention uqale izolo ntambama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane phose ezine 3848 abantu asebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe yabulala abalikhulu lamashumi edlula amathathu 135. Nguthi asebefunyenwe belegciwane leli elizweni lonke jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5308 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli besedlula isigidi 1.1 million labulala inkulungwane phose ezingamashumi amabili lelane 25,884 kubika abenhlanganiso ye-African Union abekolijini le-John Hopkins University liyakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili 21.9 million abafunyanwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula eziyisikhombisa 774,769. Kuthi ke ukukhuphuka kwenani labantu asebefunyanwe bele coronavirus kobulawayo sokuchiya izakamizi zalelo dolobho zikhathazekile. Ibulawayo kusibanga sesibili elizweni nxa kukhangelwa indawo ezilenani eliphezulu lababanjwa bele COVID-19 lingemuva nje kweHarare eliyilo idolobho elikhokhelayo. Sokulabantu abedlula inkulungwane 1200 asebetholakale bele COVID-19 labulala abedlula amashumi amabili 25. Izakamizi zaleli dolobho sezikubona kuqakathekile ukukhuthazana ukuhlonipha iziqondiso zikahulumende eze lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane. UMichael Obe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lentatheli zindaba uNkosi Khona Dibiti owasungula umsakazo weCommunity Podium TV ojonge ukufundisana lozulu ngaleli gciwane.
Abantu ngomkhuhlane we coronavirus kulokwethuka okuncane nje ukuthi kona abantu sebengkhona bebona ukuthi hayi umkhuhlane lo ngumkhuhlane okhona njalo ikhansile yedolobha lakwaBulawayo isiyenze imizamo yokuthi khona ithi breakdown ukuthi abantu laba bele coronavirus basendaweni ziphi endaweni lapho esihlala khona. So kulula kathesi ukuthi ngikhangele lapho enhlala khona ukuthi oh kulabantu abangaka, kulabantu abangaka njalo abafileyo sikhangela i-log sheet leya lekhansili. So konkana kuyancedisa njalo ukuthi khona kube le awareness ukuthi hayi akuseyo esingathi i-business as usual sokulohlupho lapha endlala khona. So ngizayenzani njengesakamizi ukuthi khona i-corona le ingambambi njalo ingaspread ilula. Kodwa osokushota ke kathesi ukuthi nxa kulento enjalo esigabeni kungenziwani njengesigaba nothi njengebulawayo njengesigaba semganwini kungenziwani ukuthi amanumbers la engacontinue ekhwela njalo lawa abantu nxa siphila labo khona lapho baphila bengapi kwenzekwani njalo nxa sihlangane endaweni ezamavinkilini so abantu kumele benzeni extra ongayisikugqoka amamaski nje kuphela.
Sike sakhuluma labantu abaningi kobulawayo eningi labo bakhanya ngani bayakhalala ngalokho okwenzakalayo emalokishini besithi emalokishini bakhanya ngani abahloniphi imithetho ye-lockdown. Lokhu sekutshintshile na?
Akukantshintshi. Yamalanga la amabili adlulileyo bekungela manzi emalokishini ngathi phose wonke ngoba ukhansili uthi ube le challenge khona lapha emanzini. So izebhorane angikhulumi ngento yakudala, ngikhuluma ngento engiyibone namhla ekuseni ngibhotabhota nje. Izibhorane kugcwele abantwana iba bathunywa abazali ukuthi hamba lethatha amanzi babe befucana khona lapho and isibhorane sibanjwa umuntu wonke phela. Uyathi uqeda ukukotshoza omunye umuntu uyalandela la uyakotshoza. Can you imagine ukuthi kungenzakalani khona lapho nxa kungabe kulo muntu obele COVID-19 ohambela esiboraneni. Iningi abantwana abasakhulala abagqoki mamaski, labadala bakhona engibabonileyo nje bebengagqokanga amamaski. So kusuka kwethuse kakhulu ukuthi kanje njengomuzi sicabangani ngendaba ye-COVID-19. Sesikhohliwe ukuthi kule COVID-19 ngoba sesilodubo lwamanzi angazi khona lapho. Njengenhlanganiso sike saxoxisana lo-councilor oka-ward 25 bebekhuluma ukuthi uhulumende sethe khona benze ama-ward based task force committees. Sim-interview yakho abawesithi hayi bazama ukuthi benjani bencedisane lezakhamizi kuma-ward lapho. Ukuthi kule ndawo ezikongested kakhulu eziyazwa lezo sporaneni kulabanye abalamashabhini kulabanye emagrosa kwaphuka kuphithiza
abasebenza ngalesikhathi lockdown
maye babo akugidwa kuyafiwa abantu bagida nsuku especially Friday Saturday kulamashabhini aziwayo.
Unkosi Kona Dibiti yintatheli izindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe exoxa lapho lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umthethondaba kamanje oweHarare namhlanje unqume uvimba igqwetha elimela intatheli izindaba elodumo uHopo Chingono owetheswa umlando wokushoshozela uZulu ukubana atshengisele ngodlakela unkosikazi Beatrice Mthethwa uqhubekela phambili ngalo msebenzi ngemva kokuba abatshutshisi kulolu daba bemethesa icala lokwazisa umphakathi ngokwenzakala ekuthonisweni kwalelu daba ekulobeni akwenze enkundleni yokuxhumana eyebulenjini ekhasini lakhe kuFacebook. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMantshi uNgoni Nduna wethule lesi sinqumo edabeni lukaMthethwa esithi game ukumela uChingono ngoba akulobayo ekhasini lakhe kuFacebook esephula umthetho ngokweyisa idale. UNkosikazi Mthethwa ulobe ekhasini elegama lakhe elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law esithi uChingono wabotshelwa ezombusazwe yikho walethwa emthethwandaba efakwe izankosi lasenyaweni. Kodwa unkosikazi Mthethwa uyalilandula lelo cala esithi leli khasi lasungulwa ngu-Lori Conway isizalwane seMelika owake wasebenza loChingono ngesikhathi besebenza emfanekisweni webioscope olandisa ngempilo yakhe esebenza njengegqwetha esithi yena akalalo ikhasi kuFacebook. UNduna uthi ukubhala okunje kutshotshozela umhlaba wonke ukuthi uhlabe umkhosi usithi akaphathwa kuhle uChingono. Lanxa engelalo ikhasi leFacebook, uMantshi uNduna uthi unkosikazi Mthethwa kwakumele abone ukuthi acitshiwe lawo mazwi ayebhaliwe. Esethula lesi sinqumo uNduna usole njalo kwenza kukankosikazi Mthethwa
ukumlobela incwadi enikezwa la kumchuchisi umnumzana Whisper Mabhawuti ebeveza ungajabuliswa kwakhe ngesiphatho sodaba lukaChingono edale. Uqhubeke ekhuthaza njalo abe ofisi yomchuchisi omkhulu elizweni u-Attorney General Khumbirayi Hodzi ukuthi bathathe amanyathelo ukubona ukuba umiswa phambi komthethwandaba unkosikazi Mthethwa esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba, njalo wakhuthaza labenhlanganiso elawula ukusebenza kwamagqwetha elizweni e-Law Society of Zimbabwe ukuba bathathe amanyathelo njalo ukumjezisa athathelwe isicoco sokuba lilunga. Kodwa unkosikazi Mthethwa uthi akamangaliswa yilesi sinqumo esethulwe lidale edabeni lwakhe.
I think all of you heard the beginning of the year that we will deal with the lawyers.
Ithemba lonke lazizwela njalo sawakhumbula amazwi akhulunywa ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Lapho wathiwa khona kumele athwaliswe nzima amagqwetha, bathwaliswe nzima odokotela. Sebeqale ngamagqwetha ke. Lokhu abakwenza kimi kuyethusa kumagqwetha kakhulukazi asacathulayo. Injongo yokutshela lawo magqwetha alwela ilungelo loluntu ukuthi ungamela umuntu okuhlangothi olunje uza kubona okukhulu. Akukodwa lokhu ukuthi sokulalesi sinqumo esithi mangimiswe phambili komthethwandaba.
Ingcwethi zezomthetho lezicubungula ezombusazwe bathi kabamangaliswa yilesi sinqumo somthethwandaba phezu kwegqwetha elilodumo kwezokulwela ilungelo loluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa. Omunye walezi ngcwethi kwezombusazwe ngumnumzana Mlindelo Amancitshana.
UBeatrice Mthethwa ngumama oyintshantshu kumbe singathi ke oyingcwethi endabeni zokuba ligqwetha lezi. Okuyinto engafunakaliyo ngabemakhotsi laba esingathi justice eZimbabwe ayikho. Lokhu sokuvelile lapho lo onguye wakade thenjiwe ukuthi nguyomela abantu, nguye ozakhangelana le state sokuthi hayi sokumelume ngezizathu ezingaziwayo, ngezizathu ezingacaciyo. So lokhu sokuhle kwabulala ithemba ade likhona elincane lonalelo emakhotsi ethu kumbe ukujustice yethu yelizwe. Akusela lutho esesingaluthemba nxa amakhotsi esesetshenziswa ngale indlela yokuthi avikele abanye kodwa abuya asetshenziswe futhi ukuhlukumeza abantu banye bona labo futhi okumele ngabe ikhodi ye umthetho yiwo obavikelayo.
Kwasekelwa ngumqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana esigabeni sangezansi yelizwe ebandleni lezaphu umnumzana Patrick Ndlovu othi okwenzakeleyo kuyethusa
ngoba sokuyimvame kathesi lapho kwelakithi ukuthi labantu laba bakomthethwandaba womhlaba yalingana. Umhlaba awusalingani, usugobele ngale ngesihlalweni sokubusa. Sibone ngani umantshi lapha usuku wayedlulisa amandla akhe. Akusikho emandleni akhe ukuthi akhulume ngobumeli. Ngoba ukukhuluma ngobumeli usuka adle amalungelo kaSinono.
Uqhubekethi yikho kanye uZulu ahlala ekhala ngakho ukuba kuyimisebenzi yenkohlakalo ekusibanga esiphezulu. Elinye njalo igqwetha elilodumo uProfessor Lovemore Maduku uthi kulilungelo lakhe umuntu ukumelwa ligqwetha alifunayo, njalo esithi isinqumo sokumisa umthethwa ukumela uChingono silakho ukuphikiswa emthethwandaba waphezulu owe-High Court. UMaduku uveze lokhu ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ngesikhathi ephendula imibuzo uZulu akade embuza yona. Ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo uChingono uhle waqala ukupha ubufakazi emthethwandaba phezu kwesimo esisemajele, kodwa intatheli izindaba loZulu bengavunyelwa ukulalela loba ukuba khona edale. Okwamanje usemelwa ligqwetha u-advocate Taona Nyamakura ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokuvimba umthethwa. UChingono ukhangelelwe ukuqhubekela phambili esipha ubufakazi bakhe kusasa lokhu ngemva kwesicelo sakhe sokuba atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso i-bail esithi ngoba sekukhona osekuguqukile kusukela ekuqaleni lapho umthethwandaba wamncitsha khona leli thuba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku shortwave.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi bethi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Nanku idolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele COVID-19. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokitshini akusakhangeleki ngoba sokunengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke, ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kweCOVID-19. Unkosikazi Bridget Ncube isakhamuzi sesizinda koBulawayo uthi kumele umunisipala abone ukuthi angathatha nyathelo bani ukulungisisa lumumo.
Ayibesicela ukuthi iCity Council isisize bakithi. Sesile 2 months singakaze sitholele amabhimu. Esizinda asodoti encane lapho. Abathwali izibo amabhimu sesicaba ukuthi kumbe labo bavalelwa i-lockdown ukuthi bethwala izibo. Ungahamba usiya ngaphansi kokonyarazo laphana. Izibu omabhimu kumbe yibo sebenza kokubuthi izibu leziyana bezijikele khonaphana. Abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo. Abasola plan ukuthi beyenze njani. Sebethatha izibu leziyana abantu sebetshisela khonapha. Kuthi kunuka endlini ngamabhimu. Kuthi kunuka endlini ngokuswela amanzi asawathi benze njani.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi umunisipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili.
Ukubutha kwezibi nxa sinanzelela emalokitshini silabo abantu ababutha izibi izimota. Izimota lezi sesibutha izibi once in 2 weeks. Ukuthi sincedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjengefuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela, sokuba nzima ukuthi service lana ihlale ikusame level. So endaweni eziningi ama-residential areas sesireducile ukubutha kwezibi sokuyi-once in 2 weeks as opposed to once a week.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozeni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo babhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Ukuthi sicela besingalahli izibi mahlayana, asigcinenini izibi zethu zenezo amavikena lawo amabili. Nxa imota ibuya siyakhupha zonke izibi siyathatha, akula muntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe. Kodwa siyananzela ukuthi abantu kathe sebelahle izibi mahlayana, njalo siyananzela ukuthi edolobheni i-cleanliness siloke sizama, but kulabantu futhi abanjani abavula amabhimu bebevule izibi lezane ziyabe zishiye ku-sanitary lane. Simelele izimoto. Izimota zethu zifanele zihambe ngeschedule, but okuhluphayo kakhulu ukuthi kwesisikhathi kuyabe kungala fuel edolobheni. I think seke sibone lathi sokulamaline emagarajini, lathi fuel yethu njengekhansini kwesisikhathi yabe ingafikanga. Kwesisikhathi njalo siyabe sisaqoqa izimali zangikhona kugcine kuphuza mbijana, but i-service is interruptwanga.
Ikhansili yakoBulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthokazo omuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esixoxa khona ngokuqansa kwenani labatholakala beleciwane le COVID-19 eZimbabwe saphatha njalo udaba lokwephulwa kwelungelo labethula izindaba elizweni amalungelo awentathele izindaba ayahlonitshwa na elizweni mthokazo omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 ntambama lilami uMaigobe
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abakade betshengisela esigodlweni seSudan eKhartoum izolo bathe bafuna ukunanzwa komthetho lokuthula ngesikhathi benanza umnyaka wakuqala selokhu kwaba lohulumende wesikhatshana kulelo lizwe. Kulandela ukususwa esikhundleni kokwaye umongameli walelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir. Umhlangano omkhulu webandla lama-Democrats owe-National Convention usungulwe izolo lapha eMelika lapho okukhulume khona owaye inkosikazi kamongameli uMichelle Obama kanye lomndeni kamoyi umnumzana George Floyd owafa esezandleni zamapholisa okwabangela ukutshengisela elizweni lonke. Kwele Italy, bekule ndwendwe ezinde abantu befolile. ERome, namuhla, bevela eCroatia, Greece, leSpain, neMalta, behlolwa kumbe baligcikwane le-coronavirus.
Oko manje wathi ngike ngidedele uChris Gande esethulela udaba oluphathelane lezomnotho.
Abamabhizimusi amancane labaphila ngokuthengisa izitaladeni abathenjiswa imali yokubaphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokubhano lwe-coronavirus. Belokhu bengakatholi lolu ncedo osekuzathiya amanye amabhizimusi la esemi ngamadolo kumbe khona ukuthabalala. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula ukuthi uhulumende usesungule isikhwama semali edlula amadola ayizigidi ezingamachumi alichumi lasithupha esokuphathisa amabhizimusi amancane ngemali. Kodwa isiphathamandla lasenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uthi akula ngitsho lelunga elilodwa elenhlanganiso yabo eselithole loluncedo.
Hayi ngomnakano wethu njengenhlanganiso ikutshengisa ukuthi uhulumende abantu kabaqakathekisi ngakhuluma iloba yini into leyo ingafezwa. Sizwile ukuthi abayitholi abanye kwakuthiwa 200,000 kodwa abantu balinda sekungathi kukhona abanye abayiphiwe asikwazi but thina abantu esebenza labo ngitshile ukuthi ngiyafuka kanjentlwa kakhulu yedwa owayitholayo leyo mali. Ngokunjalo ukuthi kwehlulani asikwazi nani ukuthi uhulumende nga uyathi engathembisa abantu enze izinto ngoba ukuthembisa abantu nika abantu ayithembele ngekho kuyabulala abantu besithi bazaqalisa ukuthi bathole imali bathengise. Umuntu ngena ahlazibonele kwazidayivela kula into ezayenzakalala kula lutho mana ngizibonele ngizisebenzele.
Amanye amazwe afanale le South Africa aphathise amabhizimusi amancane kunye lezizalane zalelo lizwe ngoncedo lwemali ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi ziningi inhlangothi zomphakathi ezazithenjiswe uncedo lwemali.
Ubona njengento embi sibili ukuthi uhulumende uyathembisa izimali uthembise abantu abaningi amabhizinesi amancane ontanga labanye bathenjiswe izimali ezithize kodwa azikaphumi lakhathesi. Siyakhumbula ukuthi even labagogekileyo bebethenjiswe izimali i-lockdown iqalisa kodwa uhulumende uyabe ekhuluma nje kungela output ephumayo.
Undiweni uthi kulembiko ethi bengaba bekhona abayitholayo imali lanxa limbiko ingacaci ukuthi ngobani.
Ngokwazi kwethu omfoka Gande okwenzakalayo ukuthi abantu bayathatha ama SIM card awenet 1 kuthiwa ikho uzangena khona leyo mali but kuze kube namhlanje akike kholo yedwa seyinukile leyo mali asikezwe amalunga ethu ayitholile abantu batshona befolile emthathandlela bethatha ama SIM card lawo uthi imali ingena khona kodwa ngiyakhuluma and ngiyafuna ngithi mina kula ngitsholo yedwa owakithi esimaziyo kumalunga ethu oke wayithola leyo mali kulusizi kakhulu kungani kudlale ngamani kudlale ingqondo zabantu abantu abadala besiyatshona befuqana bekade imtshwa besedolobheni besiyafola amalayini leyo mali kuze kube namhlanje ayikabi khona satshelwa kuqalisa ukuvala ilizwe ngo-March 2020 kuthiwa izaba khona ephela ka-April seze waphela u-April sangena ku-May saya ku-June July waphela namhlanje sesibanga ekupheleni ka-August akula muntu etholileyo leyo mali kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ekutheni abantu avele besebenza nzima batshane bethenjiswa into engekhoyo
kambe kungaba kubangelwa yini ukuthi uhulumende engafezi izithembiso zakhe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe sibuze ukujera lumbuzo
ngingathi into eziningi zibanjwa ngama bureaucratic requirements ababefuna ukuthi umuntu aze anikwe isimali leso so nxa ungakhangela uzabona ukuthi izithembiso ziyabe zikhona kodwa abalama requirements abalawo ukuthi abantu kumele babe lawo kumele ube enxenye le company certificate ube lokunye okutengisa ukuthi uyi company sibili so ama companies amanengi siyakwazi ukuthi babhekana ludubo ngenxa ye registration ngenxa yezinto eziningi so yikho okwenza ukuthi uhulumende ehluleke ukuzobanika imali ngoba uyabe engelakho iproof ukuthi ama companies lawo ayasebenza njalo engxenye uyabe ecela into ezidingi kakhulu ukuthi ama SMEs baye bengelazo
imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni iyehlule ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC
Umhlangano omqoka webandla le-Democratic Party elemelika uqale izolo ntambama lapho unkosikazi Michelle Obama umkamnumzana Barack Obama wayengumongameli welemelika esole umongameli Donald Trump esithi kasuye umongameli ongabusa ngesikhathi ilizwe liphakathi kodubo lwegciwane le-coronavirus. UTrump yena namhla uvuke ephendula lumbiko esithi kungayisimbuso kaObama owawungalungelanga iMelika ngabe yena kangenanga kuleso sikhundla. Abanye abethule amazwi ngelanga lakuqala lomhlangano lo bagoqela umnumzana John Kasich olilunga lebandla lama-Republicans ophe umbono wakhe ngombuso kaTrump esithi uzulu welemelika kumele engamvoteli. Namhlanje abanye abakhangelele ukukhuluma emhlanganweni lo bagoqela unkosikazi Jill Biden, umkamnumzana Joe Biden ozancintisa MLA ibandla leli lama-Democrats lowake waba ngumongameli umnumzana Bill Clinton. Lo mhlangano obumele wenzelwe edolobheni lemilo wakhe kodwa ngenxa yegciwane le-coronavirus iningi leziphathamandla zebandla leli siza kwethula imibiko yazo ebulenjini be-intanethi. Lo mhlangano uzagqitshwa ngolesine. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ukuhlanganisa uformer vice president uBiden lo mama ongumuntu omnyama uKamala Harris mbona ngani kubumbe ukuthi icele labo libe lamandla njalo laletha amadlabuzane ebantwini ikakhulu omama ababantu abamnyama lapha eMelika yibo ababumba iDemocratic Party but esikhathini esiningi bebetshiywa phandle mbona ngani uKamala Harris yena ngokwakhe ngokuba ngumuntu oqeqetshileyo kwezomthetho oqeqetshileyo ukuthi uke wabakhona kusenethi uyakwazi ukuthi isenethi isebenza njani uyakwazi njalo ukuthi umthetho welizwe usebenza njani kuzaletha ukuthi kube le icele labo liqine kakhulu le-Democratic Party because ukuthi uBiden azabe khona lapha khona ngumama womuntu omnyama omlethe khona lapha Ngingathi ngamafichane Biden really owed the black people in general ukuthi laye eWhite House walethwa ngoObama. And ngemva kokulethwa ngoObama lathi omama babantu abamnyama sabuye samfaka ukuthi abe yinominee.
Esikhathini esiningi umhlangano lo oye convention wandise kwenzwa kugcwele abantu. Njengoba ngathesi kungela abantu ngenxa ye-COVID-19, ubona ungani akusoze kwehlise na izinga lamadlabuzane elandise kwenziwa nxa kugcwele abantu?
Ukuletha abantu ndawonye ngesikhathi se-convention kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba abantu bakhuluma bexoxa, uxoxelana ngama-experiences abo ukuthi nje ukuthi umuntu wathi mina kimi oqakathekileyo yilokhu lalokhuya. Kodwa ukuthi abantu bakhuthazeke kangakanani nge-Democratic Party kulumnyaka. I-Democratic Party kayibongena lo ubaba ohleze e-White House. Ubaba ohleze e-White House usedunge wonke umuntu ukuthi lala abantu abadondayo ukulalela izinto ze-politics. Namhla bakhangele ku-TV bazakhangela iviki yonke. Yona le imhlangano yabo yenziwa virtual ukuthi bezwe ukuthi i-Democratic Party bathembisani.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, izizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.